manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhura anhasi uri musi wemugovera kukadzi 27 2020 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino, ndiri kuumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe. Uyezve, munongoziva kuti matesiki edu agara hatina akadii, akakwana munyika.
Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika.
Pane vamwe vanotevedzera vatungamiri kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay kana asiri kubayiwa it means there's a problem. Saka vamunangagwa number one I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi. You leader by example. Zvakatwana vachiwenga ino vakabaiwa sondora pura iro.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa munyika.
Dzizhinji dzacho dzakange dzichiwira vatapi venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa ndoainyanya zvikurusa. Kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mupepetwa kwadzo nhau.
Sangano remisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti harikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau nezuro mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vakati havakwanise kuongorora sezvo vasina zvikwanisiro zvinokwanira munhu wese ari kuda kubayiwa nhomba.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe uyezve munongoziva kuti matesiki edu agara hatina akadii akakwana munyika.
Dr. Masocha vakati chimwe chikonzero ndechekuti nguva yekubayiwa nhomba inozowandisa zvakanyanya sezvo zvichitora maawa maviri kana kudarika munhu akamirira zvabuda muongororo inenge yaitwa iyi.
Hongu tichitaura kuti nawo zvokutestisa antigen test anogona kunge achiitwa kwatisi mukatarisa unogona kuwana maresults ako mushure memaawa maviri. No imagine wakangomirira marizauti iwaya kuti abude kusupayo nevanhu vanenge varipo vakawanda hazvizonyatsobuda zvakanaka.
Dr. Masocha vakati munhu akamborwara nechirwere cheCOVID-19 anogona kubayiwa nhomba sezvo paine mukana wekuti anogona kurwara nechirwere ichi zvakare. Nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende yakatadza kare kuti iongorore vanhu nokudaro vakada kuzviita chirongwa chekubaya nhomba chinodzokera kumashure.
Tikati hurumende ngaitange yatesta vanhu COVID-19 vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19 hapana chinobuda. Programu yacho yese ingatofe. Hurumende yagara iri kutadza kutesta vanhu vanorwara vati ichida kuti vatestiwe isu kusoti titi munhu wese anobayiwa nhomba atestiwe hazvibudi.
Dr. Mazorera, vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira vanhu vari kuda kubayiwa nhomba kuti vataure chokwadi kuti vane hutano hwakasimba here kana kuti kwete.
Kurudziro yedu ndeyekuti izvo munhu wese anobayiwa nhomba ngaameke shuwa kuti iye ane hutano hwakanaka panguva iyoyo. Haana fivha, haasi kunzwa musoro, muviri wake hausi wiki, haana mabayo, haasi kuzarirwa and so forth. Haana masymptoms ecovid-19. Kana munhu achingori right asina masymptoms, ngaabayiwa hake nhomba. Handioni chakaipa, hapana umbowo kuti pane chakaipa chinoitika. Ndo mutemo watagara tichishandisa nyange pakubayiwa kwenhomba kwevana vadiki.
Dunhu reMashonaland West iro rakapiwa maJackson enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete rabaya vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 mumazuva mashanu kusvika nezuro. Munyika yose vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 12579 vakanga vabayiwa nhomba iyi mukupera kwezuva ranezuro. Chirwere ichi chakauraya vanhu vashanu nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 36,044, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano inoti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vabudewo pachena vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vave nechivimbo nenhomba yakagadzirwa kuChina iyi. Izvi zvinotevera kubayiwa kwenhomba iyi kwemazuva mashanu kwevashandi vemuzvipatara vachinzi vanhu havasi kuenda neuwandu hwavo hunotarisirwa apo nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe 12,579 vainge vabayiwa nhomba mukupera kwezuva ranezuro, zvichitariswa vanhu vabayiwa kubva pakatanga chirongwa ichi. Dr. Simbiso Ranga, avo vanoshandira mudunhu reNorth Carolina kuno kuAmerica, vanoti panogona kunge paine zvikonzero zviri kupa kuti vanhu vasapinde muchirongwa ichi. Dr. Ranga vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso yakadzama kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi, uye vaMunangagwa vanofanirwa kunge vari pamberi mukubayiwa nhomba iyi kuitira kuti nyika ive nechivimbo nezviri kuitika pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei vaMunangagwa vasati vabayiwa kusvika pari zvino, uye kuti sei vasiri pavamwe vevanhu vekutanga vakabayiwa nhomba iyi sezviri kuitika kune dzimwe nyika. Asi vachitaura vari kunyamandlovu nemusi weChina, vaMunangagwa vakati ivo nedare ravo remakurukota vachabayiwa nhomba iyi mumasvondo maviri anotevera. VaMunangagwa vachabayiwa mushure mekunge gurukota rezveutano vaKostantino Chiwenga vaita munhu wokutanga kubayiwa nhomba iyi svondo rapera nemusi weChina. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Ndingataura Mr. Jodo ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start. But manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi tine inonzi tingati tinogutsikana nayo here, kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against the South African variant. So I'm sure machiremba akati wandei anenge ari kutarisa izvozvo nemanana mukoti. Poita zvenyaya yekuti there's still a lot of conspiracy theories about the vaccination in general, particularly nyaya COVID-19, and it seems like in social media there's a lot of information going around about what's true, what's not true. And chimwe chandinotarisirawo ndechekuti iyo hurumende maefforts airi kuita ekuti vanhu vanzwisise nezvevaccination yaitwa Ndinofunga kuti they should be ramped up a lot more in terms of kuwane transparency kuti vanhu vanzwisise kuti nhomba iyi inobatsira chinyi, inokwanisa kukonzeresa maproblems akaita sei, and kuti mastudies akaitwa akamira sei, and zvatikutarisira pamberi ndezvipi. Because ndikunzwa vamwe vanhu vari kuti tiri kutorwa ropa, ropa riri kutorerwei, tiri kuitwa maguinea pigs here and things like that. So those are things that I think government inofanira kutsanangurira vanhu kana vari kuita nezvekubayiwa kwevanhu.
Munoona here kubuda pachena kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachibayiwa nhomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabayiwe nhomba sezvakaitikawo muno muAmerica apo vaBiden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibayiwa nhomba veruzhinji vachiona. Munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobayiwa nhomba hunge huchikwira?
Ndinoona zvichibatsira chose vachotova, nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden, vana vaHarris, koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga vari ivo mavice president vabva kuita vice president muAmerica vachibayiwa, zvinobatsira because pane vamwe vanoteedzera vatungamiri, you know, kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there is a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi, ivo leader by example, sezvakaitwa navachiwenga, I know vakabayiwa svondo rapfuura iro.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, kana kuti MISA Zimbabwe, rinoti vatori venhau vakashungurudzwa zvakanyanya muna 2020 zvichienzaniswa na 2019. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zviri muongororo inobudiswa nesangano iri kamwe chete pagore, 2020 State of Media Report. Mukuru weMISA Zimbabwe Vatavani Moyo vati gwaro ravakabudisa nezuro rinoratidza kuti mugore ra2020 vatori venhau nenhau dzemufananidzo vanosvika 52 nevaviri vakashungurudzwa zvichienzanisa nemakumi maviri nevanomwe vakashungurudzwa muna 2019.
Mugore ra2019 takawana vatapenhau vakavhiringidzwa kana kumbunyikidzwa vaisvika 27. Izvi zvinoratidza kuti zvakwira kana kusvika ku 52. Zvinova zvinopa kugunungunisa kukurusa, uyezve zvinopa kutyisa nekugedageda kwemeno.
Vamoyo vatiwo zvinovashamisa kuti hapana kana munhu mumwe chete akashungurudza vatori venhau akasungwa nemapurisa, kunyange hazvo nyaya idzi dzakamhangarwa zviri pamutemo.
Njodzi idzi dzizhinji dzacho dzakanga dzichiwira vatapi venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa. Ndoainyanya zvikurusa kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mukupepetwa kwadzo nhau.
Mumwe mutori wenhau Thomas Maduku akarohwa gore rapera ari pamusangano wave wakokerwa nemutungamiriri weZinasu vatakudzwa ngadziore pedyo nekambani yeImbala Car Rentals. Maduku atiwo kunyange akamhangara kumapurisa kurohwa kwake hapana atasungwa kusvika pari zvino.
Zvinotaurwa neMisa chokwadi nekuti ine Misa umwe wevanhu vakasangana nedambudziko rekuatakwa mukati megore ra2020 ndakaterwa mukajeti chagwa ndashandisa kurekodha. Handisati ndaibuserekwa, handisati ndawana kuti akatorwa wacho ari kupi ndomuona kupi, uye ndakaisa polisi ripoti hatina nhasi, handisati ndanzwa kupolisi kuti vari kuti vane here zvavamboita kana vane progress yamboitwa here kuti vakwanise kusunga munhu akati atsaka kana kuti ukwanisa kuwana mudziyo wamwe anovatorerwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasati vaona kana kuverenga gwaro rakabudiswa neMisa Zimbabwe, vakati vacharongorora nemuvhuro kana vadzokera kubasa. Gurukota rezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Muchangwa, vatiwo hofisi yavo yanga isati yaona gwaro remisa Zimbabwe iri. Amai Muchangwa vati bazi ravo rakazvipira kugadzirisa zvichemo zvevatori venhau pamwe nekuzviendesa mberi. Vati segurukota rezvekuburiswa kumashoko, vakatogadzirisa nyaya yekuti vatori venhau vaonekwe sevashandi vakakosha vanoshanda zvakasununguka, kunyange hazvo nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo gwaro remisa Zimbabwe riri kubata nyaya dzakaitika gore rapera, gore rino riri kuonawo vatori venhau vachishungurudzwa pamwe nekusungwa. Mwedzi wapera, mutori wenhau Hope Uchingono akasungwa achipomerwa mhosva yekutumira mashoko emanyepo paTwitter, ukuwo Michael Magoronga akasungwa kukwekwe mwedzi wapera achinzi aishanda zvisiri pamutemo sezvaiva asina kadhi ra2021. Vatori venhau vaviri vekumasvingo, Godfrey Mutimba naTondera Isaharo, vakambonyikidzwa nemapurisa pamushagashe training center, vakarambidzwa musi wa24 kukadzi kutora nhau dzechirongwa chekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Nezuro, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vakumbira Mafunda vakambochengetedzwa nemapurisa kwemaawa matatu vachipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rakapera nguva yaro, vakazoregedzwa mushure mekunge magweta ava apindira. Vatori venhau vakawanda vanoti uyu munongedzo wekuti zvinhu zvicharamba zvakaoma kwavari gore rino apo vanenge vachiita basa ravo. Sangano reReporters Without Borders rinoti Zimbabwe iri panhamba yezana nemakumaviri nenhanhatu panyika zana nemakumasere pasi rose dzisingabati zvakanaka vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheTaliban naAmerica zvakanyorerana chibvumirano cherunyararo musi wa29 kukadzi gore rapera, asi mushure megore rimwe chete hazvina kujeka kana mauto emuAmerica achabuda muAfghanistan. Pasi pechibvumirano chakaitwa mushure memakore makumi maviri muAfghanistan mine hondo inotyisa, America yakabvuma kuti ichabvisa mauta ayo ose muAfghanistan musi wa1 Chivabvu 2021 asati adarika. Asi vari kuziva zviri kuitika vanoti chibvumirano ichi chava parumana nzombe. Imba yemutori wenhau weRadio France International Musa Kaka yakapiswa nemusi wechina mumhirizhonga iri kuitika muNiger mushure mesarudzo dzakaitwa munyika iyi. Kaka nemhuri yake vanonzi havana kukuvara, asi imba yavo yakaparadzwa zvakanyanya nemoto uyu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada ari kuita iye mabasa ekubatsira madzimai kumusha uyezve madzimai pasi rose vanoda kuwana mabasa epamusoro.
Zita rangu ndonzi Lindsay Machona Mainzanise, ndinokuno ku Edmonton, Alberta, Canada. Basa rangu ndine organization yandinotungamirira kuno inonzi Expand Hope. Tinovaka zvikoro munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose kunenge kusina zvikoro kuitira kuti vana vawane pekudzidzira pakanaka. Rimwe basa rangu randinoita zvakare ndiri mindset and leadership coach. Ndinoshanda nemadzimai vanotungamira maorganizations akasiyana siyana nevamwewo zvakare vanenge vachida kuti vadzidzire kuti vopinda sei mumapositions ekutungamira. Saka ndinoshanda navo kuti vadzidze macommunication skills, manetworking skills, nekuti ivo vaite vanhu vanokwanisa kuve vatungamiri vakanaka.
Pane mabasa amuri kuita here ekubatsira vamwe kumusha kuZimbabwe?
Kazhinji ndinowanzobatsirana neorganization iri kuZimbabwe inodila nemapads, masanitary pads. Basa rangu ndere kuti ndino taura nema organizations ari kuno Canada vanogadzira mapads aya atinoti anogona kuwachwa oshandiswa zvakare mareusable pads aya saka ndo andinotumira kuZimbabwe o distribute kwa muma prisons takamboona distributor kuma prisons tikazono distributor zvakare mune camps ari muZimbabwe for vana vechisikana saka ndo project yandinoita iyo yemareusable sanitary pads
pane zvino manga muri kutaura kuti munoshanda nemadzimai vanenge vari kuda kuwana mabasa epamusoro zvinofamba sei izvi
unoziva kuti dambudziko kuti hatina vatungamiri vakawanda vechidzimai idambudziko riri pasi rose hurumende zhinji nemakampani mazhinji vanobvumiranana nemaonero ekuti vanhukadzi tine maskills manatural skills nematural talents atinawo ekuti tikange tapinda mumapositions ekuti tiri kutungamira tinokwanisa kuita madecisions akanakira vanhu vose saka naizvozvo chinangwa changu ndechekuti ndibatsire madzimai vari kuona kuti vane contribution yavanokwanisa kuita mumaorganizations kana vapinda mumapositions influential. Asi dzimwe nguva havana maskills iwawo kana kuti havana yatingati self confidence ne self belief ekuti vakanga vapinda mapositions iwayo vanokwanisa kuita mabasa iwayo. Saka ndinoshanda nemadzimai aya kutarisa kuti chii what is standing in their way kuti vasasvike pavari kuda kunosvika. Saka tinoaddressa zvinhu izvozvo kazhinji kacho mafungiro avanoita about themselves identity yavo kuti ndivanani and vanokwanisa kuitei because kazhinji kana pfungwa dzako dzakavharika about who you are zvinonetsa kuti ukwanise kuita anything saka kazhinji madzimai anoya kwandiri madzimai ari kuti ndiri kuda kunosvika pakati asi ndiri kufila kuti pane chimwe chinhu chiri kundidzosera mumashure saka tochishanda tese kuona kuti zvii zviri munzira tozvibvisa kuitira kuti madzimai awane nzira yakanaka yekuti vanopinda mumapositions eutungamiri
takatarisa nguva ino yeCOVID-19 mungati pane zvinetswa here zviri kusangana nemadzimai panguva iyo nyika dzakawanda dzichiri dzakavharwa
zvinetswa zviripo zvizhinji chaizvo chinetswa chikuru kuru chatiri kunyanyonzwa ndechekuti there's been an increase panyaya yeviolence against madzimai muZimbabwe nekuti kana vanhu mavharirana apa magara zvinhu zvisina kumira mushe musiri kunyatsowirirana kunzwanana zvakanaka zvinopa mukana wokuti kusawirirana ikoko kusimukire futi vakadzi vopedzisira vaakurohwa nekuitwa zvakasiyana siyana saka madzimai mazhinji vabuda mudzimba kuenda kumashelters kunotsvaga kwekupotera saka iroro ndoo dambudziko rekutanga rimwe dambudziko raitika nderekuti nekuvharwa kwaitwa makampani marestaurants zvikoro zvimwe zvakasiyana siyana madzimai vamwe havasisina mabasa saka mari yashoma mukushayikwa kwemari chikafu chinoita chishoma zvimwe zvinhu zvinodiwa pakurarama zvinoita zvishoma saka madzimai vari panguva yekutambudzika havasi madzimai vega kunyange varume nevana asi since tiri kutaura edu zvemadzimai tinoona kuti impact yedambudziko ratinaro iri inonyanya kuwandira pavanhukadzi nekuti even chero pasina nyaya yekuti COVID-19 upenyu hwemunhukadzi hwakangooma saka izvi zvinotowedzera pane matambudziko agara aripo kudhara
vanenge vachida kunzwa nepamusoro pemamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapi
ndine webhusaiti yandinayo www.lindsaymcmahon.com ndiripo zvakare paInstagram, paFacebook nepaLinkedIn napaine madzimai vari kuda kutaura neni nezvenyaya dzekuti vopinda sei mumapositions eutungamiri
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
Gamshire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole chiri kukokerwa nemumwe wechidiki mukoma Alex Gakanje vebato reZANU PF chirongwa chavari kuti Volunteer Troops for Sustainable Development chirongwa ichi chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi uye vari kuti chicharamba chichienda mberi tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu mukoma Alex
ndinokutendai zvikuru nekundi hosta ndinokutendai iye ndinotenda vateri ndinoda kukwazisai muzitara Jesu amen
Vagakanje, mungatudza pamusoro pechirongwa chenyu chekuvhara makomba emumigwagwa kuti chakamira sei?
tikatarisa chimiro chamumigwagwa yedu, tiri kungokurudzira vechidiki kuti umwe neumwe paari tarisa gomba riri mugwagwa rinonzi pothole muchirungu, uvhare gomba iroro. Hatisi kuungana mune munhu kwaari vari kuchiredzi, vari kugweru, vari kupi nekupi, ngativharei makomba ari mumigwagwa yedu.
Aseka, basa ramuri kuda kukurudzira vechidiki kuti vaite iri vagakanje, ibasa remakanzuru, sei mafunga kupindira?
Tinonzwisisa kuti ibasa rekanzuru, asi chimiro chamumugwagwa chashata zvekuti hazvichadi kanzuru yega, nekuti ari kukanganiswa nemapothole aya. Haisi kanzuru, tisu vanhu. Kana mukatarisa mukuru wenyika chaiya akasvika pakudeclare kuti nyaya yemigwagwa yedu yaanational disaster. Kunzi yaanational disaster zvinongoreva bedzi kuti yatova responsibility yemunhu umwe neumwe kuti aite basa iri. Nguva yatinomirira kanzuru, migwagwa iri kuita wese, kukanzuru kwacho hakuna chiri kuuya kubva ikoko, suspension dzedzimotikari dziri kufa. Zvatinenge tichiita ndezvekuti umwe neumwe achaitira kumba kwake. Saka umwe neumwe mukatarisa munzvimbo maanogara anotoziva kuti pakati pane gomba riripo. Ndoratiri kuti vhara iroro, wotumira mufananidzo wokuti pangu ndaita, hatisi kuungana.
Tinoona kuti pakuvhara makomba emumigwagwa panoda zvikwanisiro zvakaita sematombo, jecha nesimende. Ivo vanenge vachishandisa chii?
Mumigwagwa mune vamwe vana vechidiki vagara vari kuzviita, movapa mari yamunenge muinayo yekungotenda basa ravari kuita, vachishandisa zvidhinha, vachishandisa marabhozi. Ipapo pacho pavanovhara nemarabhozi nezvidhinha, mukapatarisa panenge pachitofambika. Saka ndozvatiri kune vechidiki, mamwe makomba acho aakutonyura munhu. Ngatitsvagei marabhozi, ngatitsvagei zvidhinha, tivhare makomba iwayo.
Chirongwa ichi tiri kuona chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi. Chinenge chiri chezuva rimwe chete here kana kuti chirongwa chamatotanga chichienda mberi?
Ichi chirongwa ichiri kutanga musi wa28 kukadzi, hachisi kuperera ipapo. Isu sevechidiki tichashandisa zvatinazvo kuvhara makomba zvatinoziva kuti zvinogona kutibatsira. Tiri kutarisira kuti ingave hurumende kunyange nemaprivate companies vachazouyawo vachibatsira. Chinangwa chino ndechekudzidzisa vagari kuti ngative responsible nekugadzirisa nharaunda yedu. Kuno umwe munhu anokambani kana inogadzira migwagwa, asi haagone kugadzira mugwagwa wemuraini maanogara, anomirira kuti iuye setenda kuti agadzire mugwagwa iwoyo. Kuno umwe munhu ane mari inokwanisa kugadzira chero paipi yemvura yaputika, asi haakwanise kuzviita nekuti pfungwa yacho haisi mavari. Saka chirongwa chataa kuti hurumende iri yoga haisi yatingatarisira kuti iite mabasa ese aya, nekuti hurumende simba rayo riri muvanhu, hurumende tisu vanhu. Saka ngatitorei basa iri tiite, tizvigadzirire isu pachedu kuti tifambe mugwagwa yakanaka. Simba iroro ranga richishandiswa nevechidiki kumhirizhonga nekuita ratidziro dzisiri pamutemo, ngatichiriitei pakuratidzira against mapotholes nekuavhara. Avhara pothole rake, otora mufananidzo wake oisa pastatus, otora mufananidzo wake oisa paprofile picture, oisa paFacebook, oisa paTwitter, oisa kuInstagram, otora kavideo kake. Muchaona kuti musi weSunday manheru social media yese masaisai anenge akazara nemifananidzo yevana veZimbabwe vanechikone kuvaka nyika yavo zvisina matongerwo enyika mukati.
Aiwa, tinotenda vagakanje kuwana nguva yekutaura nesu. Onekai vateereri.
Aiwa, tinotenda mukoma. Chandinongokurudzira kuvagari nevanhu vose ndechekuti kusvipa, kuramba uchisvipa hakupedze hwema. Chauri kusvipa chacho chanhuhwa, chitore uchifushire wapedza hwema. Umwe neumwe paanogara ngaaone kuti anatsa nzvimbo yake.
Manga makateerera kuna vaAlex Gakanje vanove vechidiki vebato reZANU PF vari kutungamira chirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole, icho chiri kutanga mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nekambani yakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kuti vabayiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa vanhu munyika. Sangano remisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri vestudio 7 kose kwamore. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko isika tisenda ba ku VOA ndebe.